wangu nawo ye bail kana kuti mari yatinoti yechibatiso ye ikodzero yemunhu tine nawo ye kuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese kunze kwekunge abatwa nemhosva munhu wese anenge aine iya inonzi presumption of innocence saka uchienda pamberi pedare upomerwa mhosva unotori nekodzero yekuti dare rikupe bail kazhinji vanowanzoiti free bail kana pasina chibatiso kana iri nhau yekuti kuda zviri kunzi nyaya yacho yakanyanyosimba zvonzi ngaabvisewo mari yechibatiso asi nyaya inenge iripo hombe ndeyekungotiyo unokwanisa here iwe kuti unge uchiuya kuzomira pamberi pedare hausi kuzotiza here kumira pamberi pedare kana pasina chikonzero chinoratidza kuti uyu munhu uyu ane chido chekuda kutiza kana kuti anoda kuindafia nemawitnesses
asi tinoona sekuti munyika womunyaya iyoyi inogara ichinetsa zvakanyanya vamwe vachiti zvinenge zvinoitwa zvematongerwo enyika hazvina kunyatsojeka
munyika yedu inoyi tinoona kuti kazhinji nhau dziya dzekuti dzinenge dziri politically sensitive tinowanzoona sekuti matare edu zvikuru sei matare epazasi aya kwana magistrate quarters kazhinji vanenge vaine kakutya kuti kuda tingangopedzisira tava kudivi risiriro revane masimba ndosaka muchizoona nhau zhinji mukatarisa statistics nhau zhinji dziri politically sensitive dzinonyimwa vanhu mabail kumatare emamagistrate kazhinji vanonopiwa kuhaiwa
asiwo ka tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambe ziyambe vanotiwo aiwa hurumende haipindire pane zvinoitika kumatare ikoko kuvabere
tucharangarira kuti mugore ra2019 kana ndisiri kukanganisa magweta vakamacha vakananga kwachief justice vachikomplena nenhau iyaya inzi command justice ndicharangarira zvikuru vanhu vaionekwa vachiita mastrike vaya vanhu vaingoti vasungwa vari mapolitical activists vamwe vekumatare edzimhosva ikoko vakatotaura kuti takaudzwa kuti vanhu ava havapiwe bail saka hazvisi zvitsva